Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura, makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu His Excellency Comrade Emerson Mnangagwa Dambudzo akati achipinda pachigaro akati is a listening president, munhu anoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere sema students kuti tiwane kudzidza, because future ndiyedu mayupu, tiri kugadzira future yedu nefuture inoteerera.
Hatiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvavhurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanongova nomubvunzo wekuti saka tichasvika rini tichigara panze, tichaita sei nekuti sekumira kwazvakaita izvi hapana anoti ndokwanisa kuwana mari nokukasika. Asi tinokwanisa kuwana shoma. Asi ukawana shoma uri kunzi waita hako wabhadhara haupindi mukati.
VaEnoch Musasu, vanhu vetrustee weCoast vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintec vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga, wechikumbiro chavo kuti koreji iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Ndizvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita se vakaomerwa, zvotitori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTP vakatotadza kuwana mari zautsi avo. Saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvezvi inogona kunetsa. Saka tenge chitokumbirawo na kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana vaita se vonyora mazama avo, oeosi vana vonyora mazama asiwo vogona kuzobata kana maresults pane kuti onzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma onzi hauchanyora sama.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza, vakuru vakuru vemakoreji aya vari kuramba izvi uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. VaStephen Marshall Mariwo, avo vari mukomiti yeCoast, vaudza Studio 7 kuti vachaedzana pose pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita seCoast tiroda kuvareta kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende, titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndokuti tikwanise kubhadhara uye tikwanise kupedza kumacourses edu atiri kuita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Regati goita look into it. Normally mapayment plans they are a normal way of running universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarify atoona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira, vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Kwatakasvika ikoko vakatudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzekuti mwana haasi kudzingirwa, haasi kufisa, zvinhu zvinongotaurwa in politics asisi zvinhu zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvokuti munhu anofanira kubhadhara fisi yake yakakwana ozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji eMorgan Zintec neBelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.